umhlangano wange uri poe TNF wange uri umhlangano wokuona kuti nyaya zinonetsa, nyaya dzemari, nyaya dzeufumi, nyaya dzekuti hurumende ingatsidzana sei nemaemployers kana kuti vashandi, nyaya dzekuti hurumende inoshandisa sei mari dzavo, nyaya dzekuti hurumende inokwanisa here kubatsira kana kuprovida singati masocial services akadodena kwemakore nemakore, zvingaitwa sei kunyanya nyaya dzemari. Saka ndiyo nyaya yange ichikurukurwa kwamazuva apfuura aya. Tingati taona musi wechitatu vatore main TNF zvichigara pasi zvichitambira report yakabva kutechnical committee yanga yambogara kukadoma uku. Vakavheya vheya zviri mukati zvabva kukadoma, ndizvo nyaya dzabata musi wechitatu. Pane dzimwe nyaya dzange dzisina kuwirirana dzabva dzadzorerwa kuti dziongororwe nezuro kusvika manheru. Technical committee yange ichingogaragara ichingotarisa nhasi makuseni yazoti masikati yaenda kene ripoti yayo vachinoripota kuti ndepapi pavafamba, ndepapi pavawirirana, ndepapi pari kutadza kuwirirana.
Chii chikuru chanyanyika kuti musawirirana chamatadza kuwirirana?
Kutadza kuwirirana nemaemployers inyaya yekuti maemployers havasi kuda kuti nyaya dzemuhoro dzitaurwe kuTNF. Vanoda mastructures agara aripo kuti vashandi kumakambani ndivo vanofanira kudecide nyaya yemuhoro. Vashandi kana kuti tati maunions kumasectors akasiyana siyana ndivo vanofanira kugara pasi vachiongorora kuti kumasectors kwavo vanopanana zvakaita sei. Isisu tiri kuti nguva vanga vakatopiwa kwemakore nemakore vakatoshanda, yanyaya yekuti tikwanise kusimudza murombo ari pasi at the national level. Saka ipapo hatisi kuwirirana. Maemployers havasi kuda kuti tisete maminimum. Isisu tiri kuti ngativavatsirei tisete maminimum. Pavanenge vakutoita hurukuro dzavo asi panenge pane pavari kutangira. Iyo zvino vari pasi, tingatarisa mawages, tine vanhu vachiri kutambira 231 RTGS. Haisi mari inoraramisa munhu iyeye. Makambani zvatadza rega nevashandi kureiza mari idzodzo. Saka vanhu vavarombo, toritora kuti yanyaya yekuti senyika titi munhu wekupedzisira murombo ngaatambire mari yakaita sei.
Saka munotarisira zvakare riini kusangana semusangano weTNF?
Iyo zvino musangano weTNF unodaidziwa nachairperson weTNF. Asi mabato anokwanisa kuti vakumbire chairperson kuti adaidzire mameeting. Saka isisu tinoda kumbowana nguva yokutaura nemamembers kuti ndepapi patiri kukonana nemaemployers. Kana tawana mandate kubva kuvashandi kuti tinokwanisa here kukompromisa kupfuura zvataita, tichatonyorera iyo hurumende kuti tatoda musangano. Saka maconsultations achateera ndiyo anozodetemaina kuti musangano unoteera unouya rini. Asi hurumende mangwana chairiko kabhineti ingangowana chisungo inogona kutipa semabato mairi, tinogona kutoenda kumusangano.